Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi chishanu kukazi 8-2019. Zimwe nengo ze MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa zakabvisiswa mari yechibatiso dzinosungwa zvakare apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nematare edzimhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba. Vadzidzisi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzodzokera kubasa kana hurumende isati yavapa mari yavari kuda, kunyange vari kutyisidzirwa kuti vasabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanobata matomu zvichitevera kubuda munyika kwava Emerson Munangagwa avo vari kumusangano weAfrican Union. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvingaitwa nenyika dzemuAfrica mukugadzirisa gakava remuZimbabwe. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa matambudziko arakatarisana neZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.